Mangwanana kana kavatereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri muswe chitatu chiwabvu 9 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare National Assembly rozeya mutemo wesarudzo weElectoral Amendment Bill uye chibvumiranwa chemapato ezvematongerwo enyika chekuita sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga cheElectoral Code of Conduct.
Chibvumirano ichi sezvo chaiswa pamutemo nekuchiri kushanda chichitarisa Electoral Act, zvinhu zvakakwanisa kuti kana vanhu vachinge vakanganisa mitemo sekunyorwa kwayakaita vakwanisa kusungwa.
Sangano reIMF rinoti upfumi hwedzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisirawo Zimbabwe huri kukwira zvikuru, asi runoyambira kuti zvikwerete zvenyika idzi zviri kunyanya kukwirawo, izvo zvichakonzera matambudziko. Vaimbo vagurukota rinoona nezvematunhu muhurumende yava Robert Mugabe vaSevia Kasukwere vanonzi vave nemwedzi mitatu vachiedza kutaura nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vabvumidzwe kudzoka kuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reNational Assembly riri kuzeya mutemo wesarudzo weElectoral Amendment Bill uye chibvumirano chemapato ezvematongerwo enyika chekuita sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga cheElectoral Code of Conduct for Political Parties and Candidates and Other Stakeholders chapinzwawo mubhiri iri kuti chive mumutemo wesarudzo. Gordon Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Bhiri iri rakanangana nekuvandudza mitemo yesarudzo kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena. Zvimwe zviri kudiwa nemapato anopikisa kuti mapato aya avewo nechekuita pamwe nekuongorora kudhindwa kwemagwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers. Mapato aya anodawo kuti mutemo wesarudzo usungire mapato kuti ape mukana wakaenzana kuvanhukadzi nevanhurume pazvinzvimbo zvese zvinokwikwidzwa musarudzo. Chibvumirano chemapato chekuita sarudzo dzakachena, icho chapinzwa mumutemo wesarudzo, chinorambidza nyaya dzemhirizhonga uye chinosungira kuti vemapato vemasangano anoshanda akazvimirira vanokwikwidza musarudzo vapanane mukana pamwe nekuregawo vamwe vachitaura pfungwa dzavo pamwe nekupinda mumisangano pamadiro. Chibvumirano ichi chinosungirawo kuti vanhu vapiwe mukana wekuzvishambadza uye chinoti vaye vachazenge vachibvisa kana kuvharura zvinyorwa zvevamwe kana kuti maposters varangwe nemutemo. Chibvumirano ichi chinorambidzawo kutenga vavhoti kana kuchichidzira vanhu kuti vavhotere bato rinenge richida munhu. Chinorambidzawo vemapato kuti vataure zvinenge zvabuda musarudzo zvisati zvaziviswa neZimbabwe Electoral Commission. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vati danho rokuisa chibvumirano chemapato mumutemo wesarudzo chakanaka chose. VaMaduku vati sezvo wave mutemo vanenge vautyora vacharangwa.
Zvandiri kuona pano zvekuti chibvumirano ichi sezvo chaiswa pamutemo nekuchiri kushanda chichitarisa Electoral Act, zvinhu zvakakwanisa kuti kana vanhu vachinge vakanganisa mitemo sekunyorwa kwayakaita vakwanisa kusungwa. Zvandinonasi kuti ndo zvinhu zvanga zvagara zviri dambudziko ratanga tinaro rekuti zvinhu zvaingoitwa zvichingoita kuwirirana asi pasina mutemo unosungirira kuti zvaitwa izvi zvishande.
Vati kana mutemo mutsva wesarudzo ukatevedzwa, nyika inogona kuita sarudzo dzakachena.
Nguva ita kusvika pasarudzo kuti macampaigns, kuisa maposters, zvese zvekuti vanhu vaite madiscussions, mafree debates, zvinenge zvaakuenderera mberi mune zvakanaka. Nekuti kana munhu akaziva kuti ndikakanganisira umwe ndikatora right yevamwe vanhu kuti vanzwikewo kana kuti meseji yavo inzwisike semapolisi avanenge vataura kuti vachaitira vanhu, zvinenge zvichisungisa, ndiona zvichibudirira.
Chibvumirano ichi chinosungirawo vemapato ezvematongerwo enyika kurega vatapi venhau vachipinda mumisangano yavo yezvekutsvaga rutsigiro pamwe nekuvachengetedza. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani mwoyo vati vanofara nenyaya yekuti vatapi venhau vachengetedzwe pavanenge vachiita basa ravo.
tinotaura isu kuti kana vachinge vatora danho rekuti pange pachiiswa zviga zvinotaura kuti vemabato ezvematongerwo enyika varemekedze vatore nhau nekwavanoshandira uyezve kuti vachengetedzwe nguva yemaelections nekupfurikidza kwavo zvinhu zvatinotambira asi nhunha yedu inoenda pakuti kana vazvinyora kudaro ngavachitaurawo shamhu dzavanopa kune vane zvematongerwo enyika kana vagura mirawo
vamwe vati vatapi venhau vanogara vachishungurudzwa nemapato ezvematongerwo enyika zvikuru munguva yesarudzo uye mutemo unofanira kubuda nezvirango zvakaomarara kune vanoshungurudza vatapi venhau dare richiri kuziya bhiri iri uye rinotarisirwa kuripasisa chero nguva ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Sangano reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rakazivisa kuti upfumi hwenyika dzemuAfrica pamwe nepakati peAfrica huri kukwira zvikuru, asi rakayambirawo kuti zvikwerete zvenyika idzi zviri kunyanya kukwirawo, izvo zvichakonzera matambudziko. IMF yakadoma Chad, Eritrea, Mozambique, Congo, South Sudan neZimbabwe senyika nhanhatu dzakatarisana nematambudziko munyaya dzezveupfumi nekuda kwekukwereta mari zhinji kwadzakaita. Mashoko aya anobuda panguva yomutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kushanya kuKatar, uko vanonzi vakanyururana zvibvumirano zvizhinji nehurumende yeko pamwe nemabhizimusi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe inofanira kuchenjerera zvainosainira nekuti zvingazonetsa nyika mazuva ari kuuya. Mumwe wenyanzvi idzi ndiprofesa Elliot Masocha, vanodzidzisa zveupfumi paDeVry University kuOhio muno muAmerica. Ngatinzwei hurukuru yavaita Natanonoka Wande weStudio 7.
Zvinhu zvinotitambudza isu vanoziva nezveupfumi hwenyika kuti kuramba tongokwereta pamusoro pechikwereti zvisina chimuko chatinoona, handioni tichibuda muchikwereti. Chikwereti kuvanhu vangangova vasingazivi zvachinoreva, chinoreva kuti unenge wasungwa noutare nomunhu wawakwereta iye, nokuti uchabhadhara mainterest ayaya wozoudzwa zvezvokuita nemari iya. Nokuti tinoti tingofunga isu kuti takwereta asi tisingazivi zviri pasi pechikwereti. Mitemo yacho yokwereta iyo havangokweretesi vakasakuudza zvokuita nemari iyoyo. Asi chimwe chinotinyanyisa kuti tirambe tichingokwereta saizvozvizvi inyaya yecorruption yanyanya kunyika dzakawanda dzokuAfrica zvinoenderana nokuZimbabwe, kuti mari dzacho tinongodzihwa kuti dzakweretwa mari yakati. Hongu takwereta mari asi ko yazoshandei? Hazvizi zvinhu zvokuti tingapembedza zvachose. Kwozoita ivo vatungamiriri vacho vanotungamirira nezvemari, unongoshayiwo gaiwo kuti kwevo vanonzi ngavatungamirire nezvemari ava, kwozvaari malawyers, malawyer akazomboziva sei kunyaya dzeekonomi dzenyika?
Chii chatinofanira kungwarira isu seZimbabwe?
Tinofanira kungwarira zviya zvatinoti mafine print zvakanyorwa noti mavara tidoko doko tuyoto, ndo simbi dzacho dzokuti sunga mbira dzako ndeidzodzo. Tinofanira kungwarira chaizvo chaizvo kuti tikwanise kuvoneswa tose kuti zvatapuwa chikwereti izvi kana kuti iye wacho watinouya kuzoinvesta muZimbabwe uchabuda nemari isu tisaravo nemari. Ipapapo ndo patinoona sokuti ipapo takati dzimei ipapo masedu hapo tinongoti isu wauya kuzoita bhizinesi muZimbabwe, watipa mari, tobuchira maboko. Asi hatinatsi kuona chibvumirano chacho pachinozoenda pasi apa midzi yacho yakamira sei. Midzi yacho inotanda ichivuya kwatiri here isu, kana kuti inotanda ichiinda kunavo varidzi vemari ivavo?
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, Professor Elliot Masocha, vari parunare naTanonoka Wande weStudio 7. Vaimbova gurukota runoona nezvematunhu muhurumende yavaRobert Mugabe vaSevia Kasukuwere vanonzi vave nemwedzi mitatu vachiedza kutaura nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vabvumidzwe kudzoka kuZimbabwe. kuda kudzokera kumusha kwavakasukuere kunonzi kwapa kuti paite ropa rakaipa pakati pavo nevamwe vavo vavaive makurukota navo vanoti muzvinafundo Jonathan Moyo navaPatrick Zhuwao. Vatatu ava vakatiza munyika muna mbudzi gore rapera pakapidigurwa hurumende yava Mugabe nemauto. Mukusiya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadeva mavhinga.
Pamutemo wenyika yeZimbabwe uri mubumbiro remutemo, zvinofanira kunge zviri pachena kuti munhu wese anenge ari chizvarwa chenyika akasununguka uye aine mvumo yekudzokera kunyika yechizvarwa kana kufamba kune dzimwe nyika, ikodzero yavo vakasukure kuti vadzokere kuZimbabwe vakasununguka pasina chingavadzivisa. Ndo zvinorehwa nemitemo nekodzero dzevanhu vese vanonzi zvizvarwa zveZimbabwe.
Semaonero enyu, kuri kuti vaenda nemhosva dzavanga vachipomerwa dzingakwanise kubatwa zvakanaka here muZimbabwe imomo, zvekuti panofanira kutongwa nevanhu kusina divi ravakarerekera?
Zvinokosha zvikuru sei kuti nyaya idzi kana dzichinge dzakaitwa kumatare edzimhosva dzitambwe pachena pasina ruvande, nekuti idambudziko guru kana vanhu vachipomerwa mhosva dzakasiyana siyana, mazita avo anenge achisungirirwa pamhosva idzodzo. Saka dzimwe nguva kuendesa nyaya yekumatare edzimhosva kunopa vanhu vanopomerwa mikana yekuti vazvichenure kana kuti vataurewo divi ravo, kana matare iwayo akamira pachokwadi asina kwaakarerekera. Asi dambudziko ratiinaro, uyezvewo dambudziko rinogona kuonekwa navakasukuwere nevamwe, nderekuti tava kuenda kusarudzo. Uyezve iko zvino panogona kunge paine dambudziko rekuti mumatare edzimhosva vamwe vanogona kunge vaine divi ravakarerekera rehurumende iri kutonga. Zvonetsa kuti vatonge nyaya vakamira samutongi gava maenzaniso.
Tiri kuonawo kuti panenge paita ropa rakaipa apa pakati paivo vakasukuere nevamwe vavo vari muupotere vana vaZhuwao ava namuzvinafundo Jonathan Moyo. Zviri kukushamisa iwe here izvi?
Zvatinoziva panyaya dzekodzero ndezvekuti vakasukuere, muzvinafundo vaJonathan Moyo navaZhuwao nevamwe vese vanga vari pasipeukudzvinirwa vakanga vatiza neupenyu hwavo vachitotya kuti havazive zvichaitika. Saka ndozvatanga tiri kuziva isusu kuti vanga vachiedza kuti vaone kuti vanga pukunyuka sei, zvichida vangave nenzira dzakasiyana siyana, mumwe anotiwo iyi neyake nzira, mumwe neyake nzira. Asi chatinokoshesa ndechekuti hurumende yava Munangagwa iripo iko zvino, yakabva yabatsirwa nemauto gore rapfuura, inofanira kushandisa mitemo zvakanaka kuti ibatsire vanhu vasapinde vachitya. Kana paine munhu ari kupomerwa mhosva ngazviitwe pamutemo. Kana pane munhu anenge achinzi pane chakakanganisa ngazvisave zvekunzi vanhu vashungurudzwe kana kurohwa kana kusungwa zvisina tsarukano, ngazviitwe pamutemo kuitira kuti munhu wese asununguke. Ivowo vakasukuwerana navaZhuwao nevamwe vanofanira kunge vakasununguka mukodzero dzavo kuti vawirirane seboka kana vachida kupinda mune zvematongerwo enyika zvinenge zviri kwavari sekodzero. Ndo zvinotaura mutemo weZimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadeva mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Mukuru we Remnant Church, Pastor Patrick Philip Mugadza, vave nengwe ibato rezvimatongerwo enyika reUnited Democracy Movement kana kuti UDM. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mumusangano wavaita nevatori venhau, UDM inotungamirwa namai Violet Mariacha yazivisa kuti vamugadza ndovakagadzwa kuti vave mutevedzeri webato iri. Vamugadza avo vanoti vachamirira dunhu rekariba pasi peUDM musarudzo dzakatarisirwa gore rino, vaudza vatori venhau kuti kana munhu achida shanduko anofanirwa kuishandira, izvo vanoti zvapa kuti vapinde munyaya dzezvematongerwo enyika.
Kana munhu uchida shanduko unofanirwa kupinda mazviri kuti ukwanise kuunza uchi kuunza shanduko. Nguva yapera yekungotarisa vanhu vachiwondonga kwete upenyu hwenyu chete, vasi vachionda upenyu hwevana venyu, vachiwondonga upenyu hwavazukuru venyu, muchikoti ngavaite ndezvavo vari pai vari mupolitics. Munhu wese ari mupolitics. Dai zvaizikamwa izvozvo, dai Zimbabwe isina matambudziko ainawo iwawa, nokuti munhu wani akangofunga kuti ndiye anozvikwanisa, ndiye anozvigona. Aiwa, nyika ndeye munhu wese. Saka neniwo ndedeshi ndine right kodzi zero yoti ndikwanisa kumirawo ndichitaurawo ndichitsvagawo kutsigirwa nevanhu.
Vamugadza vati hapana chakaipa kuti vatungamiriri vedzisvondo vapinde mune zvematongerwo enyika. Vatiwo makristu akapinda mune zvematongerwo enyika vanounza umwari uye vakakanganisira vavhoti vanoziya kukumbira ruregerero.
Toda kuti vanhu vaone kuti ndinokwanisa, munhu anokwanisa kuva mutendi, kuva mukristu, agofamba netsika dzechikristu kana tsika dzeukristu achienda nawo mumigwagwa, achienda nawo muparamendi, achienda nawo kustate house, achifamba nekutaura nekuita zvinoratidza kuti ane hunhu hwamwari maari. Zvinokonzera kuti panozopera nguva ndendofunga kuti ingangova kunguva shoma shoma, vanhu vazive kuti kana uchinge watadza, kana uchingora zvinhu zvisiri right, unofanirwa kukumbira regere kune nyika, kana kuti unofanira kuti chii, kuti ndakuresigna nenyaya iyi.
Sachigaro weUDM vaEddington Mugova vatiwo bato ravo richakwikwidza mumatunhu ese uye vane zvose zvinodiwa kuti nhengo dzavo dzipinde musarudzo.
Sebato reUDM tiri kukondesta 210 constituencies nemakanselasi ese anodarika churu nemazana mapfumbamwe neanoraudzira. Isu seUDM taita rombo rakanaka revanhu vanzwisisa gwara reUDM vari kutenga atinoti mamembership kadzi yedu, vari kuwanda zvekuti ndeimwe mari iri kutisumudzira, iri garandidi kuti kumanomination kuti hapana anokundikana. Oso tinosupportwa nemawellwisher kureva kuti mari yekufielda macandidate seUDM tinoiwana chaizvo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Bekezela Gombo vati havaoni pane chakaipa kuti vamugadza vave nhengo yebato rezvematongerwo enyika. VaGombo vatiwo chitendero nezvematongerwo enyika zvinodyidzana.
Political fraternity yemuZimbabwe inenge yaane touch with the religious aspect, but chinonetsa ndechekuti pastor vedu ava vagara vanga vari munhu uya uyo ari mupolitical politician. If you look at how he was behaving, you know that he was actually protesting against Robert Mugabe. At first, that prophecy which never came to pass. So now, mapingiro ake mu politics now. Dr. Pinza, religion mu politics, which is politically very right, because munhu wese is a political animal. Atikone kuseparate religion from politics.
Pastor Mugadza vakasunga gore rapera mushure mekunge vati vainge varotswa naMwari kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vaisofa muna Gumiguru gore rapera. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vanozvishandira vachiita zvekuchinja mari vanozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti machange money vanoti urongwa hwehurumende hwekuda kuumba dare rakanangana nemhosva dzine chekuita nekuchinjwa kwemari, kuitengesa pamwe nekuiburitsa munyika zvisiri pamutemo nderekutsvaga kukanganisa mararamiro evanhu vakawanda munyika. Judicial Services Commission inonzi yakazivisa Governor Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya kuti dare iri rinofanira kutanga kushanda gore rino risati rapera. Vazhinji vevanorarama nemabhindauko ekuchinjwa kwemari aya, kubva zvakatanga kunetsa kwemari munyika, ndoo mararamiro avari kuita sezvo kusina mabasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata umwe wanorarama nebhindauko rekuchinja mari iri muHarare, muzvare Patricia Masakadza, kuti tinzwe zvizhinji.
Chinhu chakaita kuti vanhu vatange kubhena mari chii? Inyaya yekuti mari kubhengi kwanga kusisina, and inflation zvinhu zvanga zvichikwira pai kumashops. Saka vanhu kuti vaite counter kukwira kuri kuita zvinhu mumashops, vanhu vari kubhena chii? Mari. Mari yakawanika mubank mani chenji anobuda murodhi, nekuti anenge asisina chaanogarira, nekuti tinenge takutarisira kuti zvinhu zvinodzika chii? Mutengo. Koti ngaizovapo kana nyaya yagadziriswa yekuti mari yachi yamubhengi, nekuda kwekuti munhu auya ne$100 iri kuita 145, nekuda kwekuti tishu chairo chairo zvekubhena zvisati zvavaipo tishu raita $5, izvezvi the same tishu rakuita $22. Saka takagadzirisa ishu yekuti mari yamo mubhengi amusuwa mani chenja awanike.
Imomo muindastri yemani chenja, mani chenja mune vanhu vakawanda zvakadii?
Tine magroups. Every group rine about 251. Saka vanhu ava tinenge tichingochinjana mari maoko edu. Nekuti munhu unenge ane customer base yako, une vanhu vaunotengera, then wotengesa. Saka unongoisa advert pagroup ipapo, but kune vamwe vanhu vahombe kumusoro kuve macompanies vatisingatozive, vanongoisira vanhu mari mumaaccounts votanga kutenga.
Saka imimi makazvitarisawo henyu dai kuri kunzi ndimi maiswa panyanga, dambudziko rese riri kuda kupedzwa iri mungaripedze nenzira ipi?
Hai, inenge inotoda vari kumusoro ikokoko, nekuti this is a big problem. Nekuti munhu tinogona kupa Reserve Bank governor mandate yekuti vaise mari mubank, asi kuti mari ipinde mubank zvine zvakawanda zvinozoita kuti mari ipinde pai mubank. Saka isusu tinogona tiri kutarisira chinhu chikuru kuna RBZ governor chaasiri kukwanisa kuita sei kuita. Saka ivo ngavabatsirani vagadzirisi pane dambudziko apa.
Avanga vari mumwe vanoshandira mumusika wekuchinja mari muHarare, muzvare Patricia Masakadza, vachitaura vari parunare muHarare makare naIvan Zininga weStudio 7.
Svondo rapera, vanhu gumi nevatanhatu vakafa pakurwiswa pakaitwa chechi yeCatholic yeNotre Dame of Fatima muguta reBangui muCentral African Republic. Chikwata chematsotsi chinozikanwa nezita rekuti Force, icho chinorwisa chichibva munzvimbo izere vanhu vechiMuslim inonzi PK15, ndicho chakauraya vanhu ava. Mufundisi wechechi iyi vatungamale Baba vakafawo mukurwiswa uku. Izvi zvakashatirisa vanhu zvekuti vakanorwisa nzvimbo inonamatirwa nevechiMuslim munzvimbo yeLankunka muBangui Mekare. Muzinda weAmerica muCentral African Republic wakati unorwadziwa zvikuru nekuurayiwa kwevanhu vasina mhosva pachechi uye nokurwiswa kwakaitwa nzvimbo inonamatirwa nevechiMuslim. Gwaro remuzinda weAmerica rakati, tinochema vafi nevakuvadzwa mukurwiswa kusina musoro uku, tinochema nemhuri dzafirwa. Vanhu vaita izvi vane ugwara uye havamiririri vanhu vechiMuslim kana vechiKristu, asi vanongoda kukonzera mhirizhonga. America inokurudzira vanhu vemucentral African Republic kuti vasapinzwa mukurwisana uku. America inomira nevanhu vemucentral African Republic avo vanoda rugare. America inonzwisisa kutsamwa kwakaita vanhu mushure mezvakaitika izvi, asi inokurudzira vanhu vese kuti vasarwisane. America inoti kurisana ngakupere kuitira kuti vanhu vemucentral African Republic vagare murunyararo. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Zvino tomboenda kuna Marvelous Mhlanga nyawe weStudio 7 kwaanotipa zvinobva kuvateereri wedu kuburikidza neFacebook pamwe neWhatsApp.
Nasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kunzwa kubva kune vatsigiri vedu kuti vanoona sei kushanya kuri kuita mutungamiri wenyika kunyika yeKatar parizvino, uyezve kushanya kuri kuita mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuBritain parizvino.
Mukusharara takudzwa ndiri kuPretoria, South Africa. Ndakangotaura kuti kokokwa kwakaitwa mutungamiri wenyika kuKota uko zvakanaka zvazvo, pati tikumbira free and fair election.
Mutaura na Jack Bauer vari kufona vari kuDubai kungotambura kutiza zvaneyo yatiendesa kuno. Chokwadi chakanaka nepamusana pekuti munoona pese pavanobuda vakura kuenda kunze katange naamunangaga. Pari zvino vari kunze handiti ndichaona bepa redu renyika disisiro repasaini vana kuti 4 billion or 5 billion. Madhiuzi acho ese vari kunosaina nepese pavanenge vachitishanyira kunze kwenyika kuvakiwaso hapana chinobuda. Mbimbiso yacho iyoyo payakabvira iyoyo, mbimbiso yacho payakabvira iyoyo. Hatidi kuti isusuka tiri kuno kunze kuno kutambura ndo vari kutitambura, saka hatidi kurova imbwa takaviga mupinyi kana kuti toregera uba urova gudo nondirabata kumesa. Hatidi kuti tinyeperi kana kuti vamwana vanyeperi vari pagiraundi.
Ini ndinoitwa Hilda Nkomo, ndiri kuno kuBritain. Ndisu tinavo vababa vachamisa vakazotikuta muno.
Ehe, makakwanisa kuwana mukana wokuvaona here?
Takakwanisa kuwana mukana kuvaona panga pakazara.
Zvii zvakakubata imi pamwoyo sechizvarwa cheZimbabwe?
Zvakandibata pamwoyo kutaura kwavo kweurongwa huriko, kuti ivo vari kutarisira free and fair elections. Nokuti ivo maonero avo maanalysis ari kuratidza kuti vanogona kutongohwina kana zvinhu zvikafamba nemazvo, nekuti urongwa hwavo nezvavari kusuvira kuti vaitire vanhu ndiri kuratidza kuti nesu nhasi nyika ikanzi yahwinwa, ndiri kuda kuenda kunoshanda kuZimbabwe ndichengeta mudauni yamadzau ndiri munyika medu.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous nevateereri vose vakwanisa kupinda pachirongwa. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Dare reNational Assembly rozeya mutemo wesarudzo weElectoral Amendment Bill, uye chibvumirano chemapati ezvematongerwo enyika chekuita sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga cheElectoral Code of Conduct chinonzi chiri kuiswawo mubhiri iri. Sangano reIMF runoti upfumi hwedzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisirawo Zimbabwe huri kukwira zvikuru, asi runoyambira kuti zvikwerete zvenyika idzi zviri kunyanya kukwirawo, izvo zvichakonzera matambudziko. Vaimbo vagurukota runoana nezvematunhu muhurumende yava Mugabe vaSevia Kasukuere vanonzi vave nemwedzi mitatu vachiedza kutaura nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vabvumidzwe kudzoka kuZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Gibbs Dube.